Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 23, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kuenda kuCuba nhasi mushure mekupeta misangano iri kuitwa kuUnited Nations. Tichazeyawo zviri kubuda kumisangano iri kuitwa kuUnited Nations General Assembly. Kambani yehurumende inoona nezvekurimwa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB yombomisa varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe kurima fodya ichiti vakatengesa fodya yavo pamukoto. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuCuba mushure mekupeta misangano yavange vachiita kuUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vakasimuka munyika vachiti rimwe donzvo ravo raive rekuedza kusimbaradza ukama nenyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neBritain. Asi mimwe misangano mizhinji yanga ichiitwa neZimbabwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyu yanga ichiitwa nenyika dzakaita seVenezuela, Belarus uye Cuba. Mukuzeya nezvekukosha kwerwendo rwavaMnangagwa kuCuba iri, Tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Ukama hwedu Zimbabwe neCuba hwakasimba zvakasimba chaizvo, uye ukama hune nguva yakareba kubva ichiitirwa hondo yekuzvisunungura. Cuba ndeimwe nyika yakati pamuono kuti nyika dzavanhu sorudzi tinokwanisa kuzvirwira tikazvisunungura. Saka ukama hwedu neCuba hwekutibatsira senyika kutipa madhokotera noruzivo rwakasiyana-siyana hwekusainzi hwatinowana kuCuba. Vakatora vana vazhinji vaibuda muno muZimbabwe kuenda kundodzidzira zvokuita varayiriki zvinhu zvakafanana nesainzi nemashomu, kuratidza rudo rwakawanda rwaikuratidzwa neCuba kuvana veZimbabwe.
Asika vamwe vari kuti chakakosha pari zvino kuedza kusimbaradza ukama nenyika dzakaita sana America nana Britain dzakatemera Zimbabwe zvirango, kwete vana Cuba.
Ungasarasha hama dzako dzakamira newe izveni panguva yaukangaona matambudziko ivo vana America nana Britain, ivo vasingatotidi vasingadi kana kudyisana nesu patakatora minda. Vana Cuba nana China nana Russia ndo vamwe vakaramba vakamira nesu kuti toda kushanda nomunhu wese, wedha ndomutsvuku ndowebluu ndowechii tinoshanda naye. Asi tine shamwariwo dzedu dzinofanira kugamuchirwa naani naani kuti pane shamwari dzedu dzoupenyu, shamwari dzeropa.
Vamwe vari kutika hongu nyika dzemuAfrica dzakawanda dzakataura pamusangano weUnited Nations uyu kuti zvirango izvi ngazvibviswe, asi vachiti chiri kunetsa ndechekuti Zimbabwe haisi kuita zvinotarisirwa zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu.
Nyika zhinji dzomuAfrica tinodzitenda zvikuru nokuti dzakataura kuUnited Nations, kutaura pasi pose kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvisi pamutemo. zviro pazvo ndezvekuti vazhinji vanotaura pamusoro pekodzero dzavanhu havadi kuremekedza mitemo yedu yenyika yedu yezimbabwe. Kana munhu akatyora mutemo unosungwa, ndiyo inonzi rule of law. Munoona kuna vamwe vari mumajeri iko zvino, munoziva imi vanasikala zvinenge taurwataurwa izvi, sikala wakapara mhosva yaaifanira kupuwa bheyo, asi wakapuwa atingati maconditions ebheyo yake, iye akamavhaioleta oga asina wamutuma kunyika.
Vanokokera bato rezanup f mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano rezimbabwe democracy institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Patakaona rusungunuko kuma1980s kwidza yabatsira kutrena madoctors emuzimbabwe, saka there is a relationship iripo inokosha. Asi yava nguva iyeyo yorusununguko rwenyika nekuma90s pataita maeconomic structure adjustment. Patavari izvezvizvi zvauda kuti nyika ive nemarelations nepasi rese, kunyanya izvo marelations nenyika dzinokwanisa kubatsira kuti nyika upfumi hwayo huendirire kumberi. Kana mukatarira China chaiyo ine marelations neamerica, China chaiyo ine marelations nanabritain, ine marelations nanagermany, maeconomic powers. Asiwo vakutoita sekutoti ndivo vamugabe vairamba kundotaura nemawechavo, asi vamugabe vakangofa vakasiya nyika ichingori mumandondondo atiri. Saka zvirikiitwa namunangagwa zvinoratidza kuti hapana kana chenji yakaitwa munyika ino, zvangopana nokutonga nemushakabvu mugabe ari muguva.
Asika vamunangagwa vari kuti vari kuedza kuti vataurirane nenyika dzakavatemera zvirango idzi, vachiti ivo ndidzo dzirikungoomesa musoro nekuti hadzina kufaraka nekuti pakatorwa minda kuvachena ichipiwa vatema.
Aiwa, haisi nyaya. Nyaya ingoripo inyaya yekuti nyika inotongwa sei. Nyika inotongwa mujekerere here? Nyika inotongwa here tichiadza rule of law? Tarirai dambudziko rakafanana naonarable Job Scala, ndii member of parliament kuzengeza vekuarea yavo yekuzengeza vari muchitokisi nhasi vakusvika 102 days vari muchitokisi muchikurubhi maximum prison, munopinda makorowo nemhondi nevanhu vari condemned vakusevha 102 days vasina trial. Saka munyika hamuna rule of law.
Asi tichitaura nevezanupf vakaita savatogarepi vari kuti ivoka vasikala vakatyora mitemo yekupuwa mari yechibatiso kana kuti yemabail conditions, vachiti vanoramba vachiita zvavanenge vasaiti.
Aiwa, vatogarepi haisi yokotya, vakatyora mabail conditions panyaya iti. Nyaya yebheu is a constitutional right, ikodzero yemunhu. Kana makororo anopiwa bheu, vasikala havasi gororo, vasikala.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vari parunare muHarare. Misangano iri kuenderera mberi kuUnited Nations General Assembly, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pamberi pegungano iri nezuro, vakakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi nyika dzakatemera zvirango idzi zvirango izvi dzinoti zvirango hazvina kutemerwa Zimbabwe, asi kuti vatungamiri venyika vashoma vanotonga nedemo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzirawo zviri muNew York zvichiti hazvisi kufana nekuti vamunangagwa havasi kuremekedza utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Misangano yeUnited Nations General Assembly yakakosha nekuti nopa kuti nyika dzepasi rese dziungane dzichitaura zvadziri kuita. Zvinobatsira kuti vanhu vazivewo zviri kuitwa nevamwe, urongwa hwebudiriro, urongwa hwekuti nyika dzavo dzifambe pamwe chete. Saka zvinofadzawo kuona kuti Zimbabwe inenge irimo mukati meurongwa hwakafanana newo United Nations General Assembly.
Asika vamwe vari kushora vachiti mutungamiri wenyika havana kunyatsodongonyodza mamwe matambudziko ari kusangana neZimbabwe. Ndopanguva here pamisangano yakadai kuti zvinhu zvakadai zvitaurwa?
Zvinogona kudaro, asi chinangwa changa chiripo United Nations General Assembly semubatanirwawo kuti nyika dzitaure zvadzinenge dzichida kuita. Zvinorevawo kuti mutungamiriri kana vatungamiriri wenyika vanosarudza kutaura zvavanenge vachida kutaura, matambudziko, pundutso nebudiriro inenge ichiitika munyika dzavo. Saka naizvozvo tinoona nhongo chinyunyuta awa wane kodzerowo dzavo dzekuti wanyunyute, nekuti vane zvavanenge vachikarira kuti mutungamiriri wenyika agodoma zvinenge zvichinetsawo mukati menyika yeZimbabwe.
Totarisawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira kumucheto wemusangano uyu, nyanya vemapato anopikisa munyika vachiti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Munotii nenyaya iyi?
Kodzero dzevanhu pasi rese dzekuratidzira kana kunyunyuta kana kudemonstrata dzinoda kuti dziremekedzwe. Vanhu vane kodzero dzekuti varatidzire kana pane zvavasiri kufaraba, nekuti ndozvinobvumidzwa mukati menyika ino uye mukati menyika yeZimbabwe zvekare. Saka handione pane chakashata, sezvo vanhu vanga vachitaurawo kunyunyuta kwavo, kusagutsikana kwavo nekusafara kwavo, vanenge vachida kuti zvinhu zvigadziriswe kana kuti zviongororwewo neutungamiriri hunenge huripo. Saka ndinoona zvaita zvakanaka, nekuti zvinobvumidzwa kuratidzira. Nepo wachiratidzira hawo mune zvakanaka zvisina mhirizhonga, izvozvo zvinokurudzirwa uye zvinogashirwa chaizvo kuti vanhu vataure zvichemo zvavo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo, Moses Rumano vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuFriends University kuKansas muno muAmerica. Kambani yehurumende inoona nezvekurimwa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB yambomisa varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvinomwe kana kuti 37,000 kurima fodya, ichiti vakatengesa fodya yavo pamukoto. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achizivisa pamusoro pegadziro yekurimwa nekutengeswa kwefodya kwemwaka wa 2022-2023, mutauri weTIMB Amai Chelesani Sarwevati:
Nyaya dzeside marketing dzaitinetei, saka mainspectors edu ari based kumaregions ese kunorimwa fodya ndiwo aitobuda achiedza kuti acontrole issues eside marketing. We had over 300 and something growers who were deregistered for side marketing, and kune mamwe makambani futi akadeactivatewa during the season nenyaya yeside marketing.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association vaGeorge Seremwe vanoti vamwe varimi vakangozorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Statement yekuti mafarmers vese ivavo vanga vaiita side marketing, havazi mafarmers vese, ndizvatikazo isusu ndizvatikaonawo sevamiriri vemafarma. Mamwe magrowers number iwayo akatorwa nemasurrogate companies kuti vaite maillegal activities avo vachishandisa magrowers number iwayo.
Vaseremwe vanoti paita uore pakurimwa nekutengeswa kwefodya zvekuti maresinesi kana magwaro ekurima nekutengesa fodya yevamwe varimi ari kushandiswa nematsotsi kana mamwe makambani iwo varimi vasingazive, izvo zvinozoita kuti vaone kwese vakaita chitsotsi kana kutengesa fodya yavo pamukoto.
Mamwe magrowers number iwayo nezvimwe zvikwereti zvaipiwa vanhu vasina kana address kana one ukaona kana macoordinates avo aiwanikwa ari kuIndian Ocean. Saka at the end of the day panongotoda proper scrutiny kuti tipe conclusion yekuti it's about farmers only, because industry inenge yakainfiltratewa ne ma illegal activities.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati havazive umbowo hune TIMB pamusoro pevarimi ava, asi vakati inyaya inofanira kuongororwa. Asi vabvuma kuti pane vamwe varimi vakatengesa fodya pamukoto, vachiti izvi zvakakonzerwa nezvinhu zvakawanda.
So nyaya dzakatowanda dzinoonekwa ipapo mabhadharirwa evari maprize emainputs acho navanopiwa pakubhadharwa inyaya yemutengo kuti unenge wakatisa pamwe inyaya yekuti munhu asi kubhadharwa mari yake yose yakakwana panguva imwe chete zim dollar component yemapayments varimi vazhinji vachiri kutonetseka kuti vaiwaneiko zvino nokuti asi fodya season yakatopera kutengesa fodya maus dollar vaipiwa but mazim dollar ndo anga vamwe vangu vachidisa saka tinotoone mamwe makambani akatosuspendwa nenyaya yekuti anga asina mari
amaitsarwe vatiwo TIMB yakambomisawo mamwe makambani kutenga fodya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana
of them, like maybe vanenge vafainwa some administrative fee for failing to undertake due diligence nezvimwe during the marketing season. Vaiti vakabhadhara admin fee, their status would be activated again. They would not remain deregistered for forever.
TIMB inoti inofungidzira kuti varimi vanodarika zviuru makumi matatu nezvitatu vayakamisa kurima fodya mwaka uno vakarima fodya mwaka wadarika vakaitengesa pamukoto. TIMB inotiwo mwaka uno ichashanda nebazi rezvekurima kumisa nyaya dzekutengeswa kwefodya pamukoto. Mamwe masangano anomira varimi anoshushikana kuti hapana rutsigiro kubva kumabhanga nehurumende kuvarimi vefodya, izvo zvinozosiya varimi vachibatirwa nevakazvimirira voga vanovapa zvekurimisa kana kuti macontractors. Varimi zviuru zana nezvitanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe 106,067 ndivo vakanyoresa kuti varime fodya gore rino, uye mahekita zviuru zvina anoita zvekudiridzirwa akatodyarwa. Mwaka wa 2021-2022 fodya yakakohwewa yakaunza munyika mari yekunze inodarika mazana matanhatu emamiriyoni emadhora ekuamerica $600 million, uye mari iyi inogona kuwedzera sezvo vanokweretesa varimi mari kana kuti macontractors vachiri kutenga fodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuvhota kunonzi kwatanga matunhu eUkraine akapambwa neRussia, vanhu vachibvunzwa kuti vanoda kuva pasi peRussia here kana kuti kwete. Matunhu ari kuvhota anoti Luhansk, Kherson, Zaporizhia neDonetsk. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuitwa neRussia nekuda kwekutsvaga chikonzero chekupamba matunhu aya kubva kuUkraine. Sangano reOrganization for Security and Cooperation in Europe rinoti zviri kuitwa neRussia hazvisi pamutemo. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kupomera nyika dzekumawirira mhosva yekuda kuparadza nyika yavo. Hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru mapurisa emuIran ayo ari kurova zvakaipisisa vanhu vari kuratidzira munyika iyi mushure mekunge mumwe mudzimai ane makore maviri nemaviri Masa Amini afa ari mumaoko emapurisa mushure mekusungwa achinzi ainge asina kusunga dhuku zvakanaka sezvo bvudzi rake raionekera. Vamwe vanoti akaitwa kafira mberi nemapurisa asi hurumende ichiti akangorwara ndokufa. Vanhu vanodarika vasere vanonzi vafa mukuratidzira uku. Vamwe varimi vekumhondoro mubaira mudunhu remashonaland west vanoti urombo hwaramba hwakavanamira seurimbo sezvo vasiri kuwana zvikwanisiro zvakaita sembeu nemafotereza izvo zvavanowanzopiwa nehurumende vatopedza kurima dzimwe nguva kutokohwa. Nunurai Jena ashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Varimi ava vanodyara gorosi ravo mumatoro muna kubvumbi vachizorikohwa muna chikunguru pasina madiridziro, asi vanoti chiri kuvadzosera kumashure rubatsiro rwehurumende runozouya muna chikunguru kana kuna gumiguru vave kutokohwa. Mumwe murimi wegorosi vaClayton Chakachaka vemumusha wemuyengwa muwadi 2 pasi pamambongezi vanoti urombo hwavo huri kuramba huchiwedzera sezvo vari kutadza kurima gorosi ravo zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Kanoonekwa kupiwa mainputs, vanoti pamainputs nguva yapera yekuti patinenge takatarisira kuti tidyare, unoona imwe nguva pabuda huswa kuzonopagadzira kuti udyare witi yako, haa nenge watononoka wasiyiwa nemwaka, saka haizombosvika witi zvakanaka. Takanga ndine 1.5 hectares, saka hapana chandakakwanisa kuita ipapo. Ndakangowanawe kuti mhuri idyo zvayo, hauzo dapunyaira, hazoshaya musodzi. Saka
patabvunza kuti sei vagare vachida kungopiwa zvikwanisiro makore ose vachakataka vatikana vasingakwanise kupiwa zvikwereti zvekurima nemabhangi, hurumende inofanirwa kuramba ichivabatsira sezvainoitawo kuvarimi vakawanda.
Raiti, izvozvo hatizvirambi, ende ndoupenyu hwatairarama kudhara nababa vedu tichiona. Kune inofanira kuitwa maloans, hurumende ikaichikwanisa kutiitira maloans, kuchiitwa maprozira ekuti varimi vawaniswe zvekurimisa vachibhadhara zvikwereti zvavo zvavanenge vatora, aya vanoti masoft loans, ekuti ndokwaniswa kuti ndikaendesa 2 tani vobatawo mari yavo yezvavanenge vakandipa, imwewo ndipowe keshi kuitira kuti ndiwane machengetero emhuri, tichingoenda tichibhadharana tichidaro ndofunga zvinotifaa.
Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wegorosi, amai Maudi Sibanda.
Tisu pakurima kwedu witi kunonoka kuwana satellite nembeu yacho, hatinozorima mvura inenge pasi patooma, mvura yaizonyatsonaya mwakwacho mvura unenge wakuta kuti witi yedu izokura tisvike pakuikohwa, tisi kuzokwana inenge yaenderwa nemvura, zvipfuwo zvinenge zvakufamba pese pese zvisakwanisa kuti ikure zvakanaka zvozodyiwa, uye mvura izvinobva zvaoma.
Sachigarawo rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti vanonzwa zvichemo zvakadai gore rega rega, asi hurumende inogara ichivimbisa kugadzirisa dambudziko iri.
Ndinokurudzira hurumende nevamwe vanopa zvokurimisa kuti vaongorore munzvimbo dzose kana vachinge vava kupa zvokurimisa zvezvimwe zvirimwa zvakaita segorosi.
Amai Jiti vanoti hurumende inofanirwa kupa ruyamuro kuvarimi vepasi senzira yekupedza urombo munyika.
Kunyoresa kuAgritech office kana kutaura nevanomirira varimi munzvimbo dzavo kuitira kuti vakwanise kupiwawo mainputs nenguva kana vachinge vachida chirongwa chokurima gorosi, kunyanya kune varimi vanenge vari kunzvimbo dzisinganyanyorimwe gorosi nokuti zvinoshandiswa hazvisviki kwavanenge vari.
Mumwe wavatevedzeri vegurukota rezvekurima vaPeter Ritatos vaudza Studio 7 kuti varimi vose vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro paine nguva. Vanoti pane rubatsiro runobva kuhurumende rwePresidential Input Program neNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme runofanirwa kuyamura munhu wese anoda kurima, asi vanoti varimi vanofanirwa kugona kuzvimiririra vasingarambe vachitarisira kupiwa zvikwanisiro nehurumende. Nyika inoda gorosi rinosvika matani mazana matatu nemakumi masere zviuru kana kuti 360,000, asi gore rapera varimi vakarima gorosi rinosvika mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330,000 metric tons. Gore rino munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti vari kutarisira kuti vanokohwa gorosi rinodarika matani zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 380,000. Izvi vamwe vari kuramba vachiti zvinogona kukanganiswa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo kumapurazi gorosi richida kudiridzwa nemvura. Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti kusarimwa zvakanaka kwegorosi munyika ndiko kuri kuita kuti nyika irambe ichipemha gorosi kune dzimwe nyika, zvinozoita kuti mutengo wechingwa urambe uchingokwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweetie.
Muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nevaimbi nemusi wechishanu chega chega, nasi Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wechidiki Charles Chakanetsa.
Zita rangu zere ndinoitwa Charles Chakanetsa, ndiri muimbi uye ndinonyora mimhanzi, zvakare ndiri kunyambira, ndinoridza ma instruments akati wandei. pachirungu tunoti multi instrumentalist. Ndinobva kuKadoma, uko ndiko kwandakaberekerwa.
Zvemimhanzi izvi makazvitanga rini?
Mimhanzi ndakatanga ndiri mwana mudiki. Ndiri mwana mudiki ndaive mukwaya yemuRoman Catholic. So ndakakurira imomo ndichiimba nekuridza ngoma. Mugore ra2015 ndipo pandakatanga kuridza magitare. Nekufamba kwenguva ndakazosarudza kuenda kuMusic College, Zimbabwe Music College, uko kwandakanoita national certificate yangu. Ndikatora zvakare advanced certificate. Ndikabva ndapfuurira mberi ndikaita degree, Bachelor of Music degree in Ethnomusicology muna 2022, gore rino ndiri pandagraduate.
Pamakatanga zvemagitare izvozvizvi, vabereki vaitiwo chii nazvo?
Ndichitanga zvemagitare, vabereki vanga vasingazinzwisise kuti vaitiri unotokwanisa kutosarudza kutoita music unozoitei afterwards, wakutongoridza mumabhendi chete here, asi zvechirowo mberi. But nekufamba kwenguva vakazinge vakuappreciata vachiona kuti pane development iri kuitika pamunhu, munhu akadzidza, munhu ari kuita zvakati.
Kuvakakupai shungu dzekuti muite zvemagitare ndivanani?
Vanhu vakandipa shungu yemumhanzi vakati wandei, vakandiinspire the likes of Thomas Mapumo, Chioniso Marayire, Masha Omunhu mumwe, the late Dr. Oliver Mtukudzi. Ndo vamwe vevanhu vakaya ndi-inspire kuti ndidewo kuita zvemagitare, ndidewo kupinda music.
Chinokusundai kuti murambe muri mune zvemagitare chii?
Chinondisunda kuramba ndiri mumhanzi, inangoti ndine pashoni nayo risingaite, inondidraivha maaspects ese eupenyu hwangu. Asi ndingangoti zvakare mhanzi inondibatsira kuzviexpressa, ndinokwanisa kuzviexpressa zvandiri through mimhanzi.
Pari zvino muri kurova kapi kari kukupaiwo manyemwe kamunoti aiwa apa ndakarova?
Pari zvino ndine song inoitwa iyo Makurukoto, isong yemuchato inoimba nezvewanano.
Mhuri yeZimbabwe manga makateerera kuna mukoma Charles Chakanetsa. Tokusiyai muchiteerera kambo kavo kanonakidza, tinzwe kuti kare kuti kudii. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Pane chipo apo muimbi wechidiki Charles Chakanetsa chitaura na Evans Zininga we Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tirikutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly, uko Zimbabwe iri kuedza kuti zvirango zvakatemerwa muatamiri zvibviswe, uyewo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiratidzira. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. sezungu edi apera regati mbotari samsure na ozwakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa votarisirwa kuenda kuCuba mushure mekupeta misangano yavo kuUnited Nations. Vamwe varimi vorambidzwa kurima fodya nekuda kwekuitengesa pamukoto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Geina Gumede munhau dzedu dzeIsindebele.
Soko isikati.